mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 25 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Hurumende yeZimbabwe haina US dollar racho rinozoshandiswa kutengwa mari yokuZimbabwe. Saka kuwedzera kwavanoita mari pavakawedzera $10 iwayo
Kubva paunzwa mari itsva yebepa rimwe chete remadhora 10 svondorapera, uremu hwedhora reZimbabwe huri kuramba huchidzikira.
Izvi tiri kuzvitarisa mushure mekunge taona kuti mamwe mainstitutions ari muno muZimbabwe aranga achishandiswa semaquarantine places and isolation centers. So tida kutarisa kuti they have been thoroughly disinfected so that vadzidzi havadzokeri vachipinda muenvironment ine chirwere checovid-19. Taonai chatekeshera nenyika uye chiri kuuraya vazhinji.
Zimbabwe National Students Union inoti hurumende inofanirwa kutevedzera zvakadzikwa neWorld Health Organization kuti vemuzvikoro vasatapurirana chirwere checovid-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe hwasvika pa56. Vamwe vanhu vashanu kuBulawayo vapora kubva utachiona uhu, zvichireva kuti munyika yose vanhu 23 vapora. Vanhu vafa vachingori vana vari kurwara vari 29. Africa Center for Disease Control and Prevention inoti muAfrica vanhu vanodarika zviuruzana 100,000 vabatwa nechirwere checoronavirus. Vashaya vave kupfuura zviuru zvitatu nemazana maviri ane 46,000. Vapora muAfrica vanodarika zviuru zvina nezviviri 42,000. Pasi rose huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus hwadarika 5.3 million. Johns Hopkins University yemuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vanodarika 1.6 million. Vanhu vafa muAmerica vave kusvika padyo nezviuru zana 100,000. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru 300,000, asi vapora vachidarika 2 million. Uremu hwedhora reZimbabwe huri kuramba huchidzika zvikuru kubva paunzwa mari itsva yebepa rimwe chete remadhora 10 svondorapera. Nezuro dhora rekuAmerica rinonzi range richitengeswa ne95 emadhora emuZimbabwe pamusika usiri pamutemo weblack market. Svondorapera Zimbabwe yakapinza mudariro mari itsva yebepa rimwe chete remadhora 10. Mari itsva yemadhora 20 iri kutarisirwa kutanga kushandiswa musvondo riri kuuya. izvi zvirikuitika apo mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vazivisa kuti kutangidza musi wa 1 chikumi kana kuti June 1 nyika yavo ichatangidza kubvisa imwe mitemo yekurwisana nechirwere checoronavirus zvinoitika muSouth Africa zvinobata Zimbabwe zvikuru Tabata mzina fundo Elliot Masocha vanodzidzisa zvemabhizimisi Butterfly University kuti tinzwe maonero avo tikatanga nekuvabvunza pamusoro pekumira kwedhora reZimbabwe.
Chirikuya yokonzera izvi sekutaura kwandakaita kusvikira pera izvo ndorokuti hurumende yeZimbabwe haina US dhora racho rinozoshandiswa kutengwa. Mari yokuzimbabwe zvina kuwedzera kwavanoita mari pavakawedzera $10 iwayo pavachazviri kupa vari kuzowedzera $20 ikoko kunoita kuti dhora racho rosokuziva kwatinoita isu harina kumbogara rava nesimba maRTGS acho havana kuti ndoanogona kunochinjwa achiisa achiinda mari yaunenge uchibata mumavoko hazvina zvazvinonyanyokureva kuti kana wazoibata mumavoko $10 iyo yanga yambotanga iri RTGS yozokosha inongova iyo RTGS yagara isina simba saka kuwanza kwavanoita mari vachiprinda zvekare hurumende yacho yezimbabwe isina US dhora racho iroro rodiwa kuzondotengwa zvinoita kuti mari yedu isu idonhe sekuziva kwatinoita isina malockdown avakaita iwayaya anoita kuti hurumende isakwanisa kuwana US dhora rayaisiwana kuti ipe vamabhizinesi
izvi zvinodini kune vamabhizimisi zvinokonzera chii chakaipa kumabhizimisi
vamabhizinesi vachazoda US dhora iri vakuenda kublack market uko kuna vanhu vane US dhora racho vanogona vanenge vachingoti inika uchida US dhora rangu ndarisvitsa pa70 panapa saka kuwanda kuri kuita mari inotorwa kumabhengi iyoyoyo kunoitawo kuti vanozoenda kunoitenga US dhora umo vanenge vawanda paus dhora shomari iri kublack market saka kuwanda kunoita makastoma zvinozobva zvakwiravo zvoreva kuti zimbabwe dhora rinobva radonha zvekare saka pavhiki dzatakatarisa tiri pachauya zvema20 dhora zvichadonhesa zimudhora iroro nokuti hurumende haina mari zvekare hurumende haisi kubudira vanhu pachena kwenguva yakareba saka vanhu havasina chivimbo nezimudhora iroro kana vanhu vasina chivimbo yatinoti consumer confidence yei mari yenyika haina simba takambotanga tichihwaisi kuti iro zim dhora iroro i1:1 neus dhora tikazova kuti ike zvinoraiswa pa25 zim dhora paus dhora zvose izvozvo hazvishandi nokuti hurumende haikwanisi kuita izvozvo kana isina mari yacho iyoyo yeus dhora yepavanhu saka zvinodonhesa mari yezi
ko zvinotarwa kana kuti zvinoitwa nehurumende yesouth africa munyika mayo zvinobata sei Zimbabwe
zvinobata Zimbabwe nenzira dzakawanda tichiona kuti Zimbabwe inokama kukushidzana kuufumi neSouth Africa kwakawanda chaizvo saka zvavataura vanhu vaRamaphosa nhasi kuti vachakwanisa kuvhura zvakawanda kubva kuchiwa 1 June zvichaita kuti maZimbabwe mazhinji vari kuSouth Africa ikoko vakwanise kushanda vachitumidzira mari kumba zvichaitawo zvizhinji zvinofanira kutakurwa zvichibva muSouth Africa zvichienda kuZimbabwe nezvinobvawo kuZimbabwe zvichienda kuSouth Africa zvikwanise kufambidzana zvichifamba zvisikava zvinofanira kuita saka zvinhu zvinoafecta Zimbabwe chaizvo izvozvo zvinotobetseravo South Africa South Africa kana pasina kufidzana neZimbabwe hainyanyobudirawo zvakanyanya kana isuwo tisina vokuZimbabwe tisina kufidzana neSouth Africa zvakanyanya hatinyatsokubudira zvina saka zvinoafecta vokuZimbabwe zvekare tinoona isu kuti president Mnangagwa vanenge vari kutoravo manotsi kuSouth Africa ikoko vachitaura vachizviisawo kuZimbabwe saka zviri kuitika kuSouth Africa zvinoti afecta chaizvo isivo kuZimbabwe nenzira dzakawanda wanda kunyanya dzoufumi
kana takatarisa palockdown muZimbabwe pari zvino chamunoona chisina kumira zvakanaka chii panyaya yelockdown apa
chisina kunyanya kumira zvakanaka pachandinoona ndecho vanotungamira nyaya dzoufumi kumuZimbabwe kuti vanenge vakati kuvakaita lockdown uko kusava manguzha vari kuti vari kunamatira vanhu veZimbabwe kuti vadzidze economics pamusoro pokuti ivo vamanguzha vazvinamatire voga kuti vahwisise vanhu veZimbabwe vahwisise ufumi hweZimbabwe kuti huri kuafecta vanhu veZimbabwe sei namalockdown iwawa ivo vanosiya zvizvonamatira vanhu vari kutotambura kuta lockdown kuri kuitika uku kuri kutambudza vanhu veZimbabwe chaizvo vagara tinoziva kuti ruzhinji rwacho kuwera ndio ruzhiji rwachiru hurumende yacho yakambula vere nga sawani wana mabasa ibamu asika na papa ma lockdown vaa kuti atakuda ma kuti wafuge wari forma ochete wama business wae kufayama maembole renga so kuti wari employed mbuno gozerega kuti waite wa operate see saka ndinoona sokuti lockdown iri kutovuraya kusakanyanya ufungi kwezi mpamwe kudarika kuvuraya kuri kuitwa ne corona virus kuti ruzhinji kwezi mpamwe kugara kunogara kunozvitengesera zvinhu zvazvo zvakazvigadzira mabasa avo
avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University kuOhio vari parunare neStudio 7 kuOhio kwakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati vari kushanda nebazi rezveutano kuti vaone kuti zvikoro zvingahurwe sei kuti vanhu vakwanise kunyora bvunzo. Asi mutauriri wesangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti zinasu vaDonald Mareva Nema vaudza Blessing Zulu kuti hurumende inofanira kudzikisa zviga zveWorld Health Organization kuti vadzidzi vasatapurirane chahwara cheCOVID-19.
Urongwa hwehurumende wekuvhura zvikoro tinogamuchira zvikuru kwazvo zvesangano revadzidzi munyika yeZimbabwe. Asi kugamuchira kwedu tinogamuchira chete kana iyo hurumende ichinge yakwanisa kutedzera miko dziri kutarwa ne World Health Organization kupreventa chirwere cheCOVID-19. Izvi tiri kuzvitarisa mushure mekunge taona kuti mamwe mainstitutions ari muno muZimbabwe aranga achishandiswa semaquarantine places and isolation centers. So tida kutarisa kuti they have been thoroughly disinfected so that vadzidzi havadzokeri vachipinda muenvironment ine chirwere cheCOVID-19. Taona ichatekeshera nenyika uye chiri kuuraya vazhinji.
Pane zvekupfeka kana kuzvidzivirira maPPE aya, muri kutarisirawo kuti hurumende iite sei?
Tiri kutarisira kuti hurumende yeZimbabwe paichavhura zvikoro mainstitutions achange achikwanisa kupa mudzidzi wose nemalecturer ose zvipfeko zvekuzvidzivirira nazvo kubva kuchirwere cheCOVID-19. Zvakare pamusoro pazvo tichitarisira kuti masanitizers will be easily accessible in each and every learning institution and lecture rooms kumastudents zvakare nekumalecturers kwacho. Tichitarisira zvo zvakare pakudzidza kushange kuchiitwa zvidzidzo mukati mauniversities edu arimo muno mukati menyika yedu yeZimbabwe. Tukutarisa kuti hurumende chaisa mitaro yakanaka inokodzeresa kuti pachiita zvidzidzo pakati pevadzidzi nemalecturers, tichitarisa nyaya yesocial distancing yakataurwa kuitira kudzivirira zvakare kupararira kwechirwere cheCOVID-19 musune meunge mavhurwa zvikora.
Ivo vehurumende vari kumbotaurawo nemi here sesangano revadzidzi kuti mupe upfungwa dzenyu?
Tiri kutarisira kusangana nemukuru webazi rezvidzidzo zvepamusoro waAmon Murwira. Asi muono wedu hausatonyatsa kusvika kuhurumende yedu yeZimbabwe.
Tiri kunzwa kuti zvikwanisiro zvakawanda hazvisi kuwanikwa zvakaita semagrovhosi, iwo mamaski acho. Munoona hurumende ichikwanisa here kuti ipe zvikoro zvose zvinenge zvavhura kana kuti muchatonzi uyai nezvinhu zvenyu kubva kumba zvakaita semamaski izvi, uye vadzidzi vanokwanisa here kuya nazvo?
Tichitarisa mamirire akaita zvinhu mukati menyika yedu uye zvakare mamirire zvakaita nyange sei muzvipatara muri kurapirwa vanhu vacho, zvekutoratidza izvo kuti zvikwanisiro zvekupfeka kudzivirira kubva kuchirwere cheCOVID-19 hurumende haisi kukwanisa kunge ichipa nyange sei vashandi vemuzvipatara. Izvi nekutiratidza na zvakare kuti hurumende haina kugadzirira zvakakwana nyange sei kuti izokwanisawo kubatsira matertiary institutions kuti vape zvipfeko zvekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Tinongoona izvovo nekuti iyo mamaski ari kutaurwa nemagloves ari kutaurwa, vadzidzi vazhinji havakwanisi kunge vachizomawana anodiwa tichitarisa maguidelines akapiwa ne World Health Organizations. Kana achinge awanika mamaski acho zvinotoreva kuti munhu achabva naye kumba kwake, ende izvi zvinopa marisi akawanda, njodzi dzakawanda, nekuti mamaski aya sezvo tinongoona mukati menharaunda kuti vanhu vari kugadzira mamaski avo vega, amwe acho asiri anotombodzira nyange sei chirwere checovid-19.
Mutauriri wesangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU vaDonald Mareva Nhema vari parunare muHarare naBlessing Zulu. Chombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Kroniko rinoti Bulawayo ine dambudziko rezvirwere zvepabonde zvinosanganisira HIV, syphilis, gonorrhea, herpes nezvimwe. Kroniko rinoti Bulawayo nderimwe remaguta ane huwandu hwevanhu vane HIV. Mudaily News mune nyaya inoti mitengo yezvinhu yakwira zvikuru apo dhora reZimbabwe riri kurasikirwa neuremu hwaro. MuHerald mune nyaya inoti mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa vazivisa kuti imwe mitemo yokudzivirira kupararira kwecoronavirus munyika yavo ichabviswa musi wa 1 Chikumi kana kuti June 1. South Africa ndiyo ine vanhu vazhinji vane chirwere ichi muAfrica, uye vanhu vafa nechirwere ichi vave mazana mana nemakumi maviri nemapfumbamwe 429. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Nyaya yemari yeforex chero ukabata basa riti mari yacho yezvino haichakwani kuti ukwanise kutenga kudya. Saka nekuda kwelockdown nenyaya dzecoronavirus zvinhu zvazonyanyisa kuoma pari zvino. Bhozi ndikatarisa kumashure ndaigona kuona kuti munhu after 5 days ndaigona kutenga mari yangu inoita 600 rand. Ndamboshanda uku ndatenga fudhu yangu yekuti vana vadye iniwo ndichikwira muchovha ndichienda kwandinoenda kunotsvaga mari. But pari zvinoizvi after 5 days yacho iyoyo ndaigona kutenga 600 rand ndiisa pasaidi, asi pari zvinoizvi ndiri kutadza kutenga 100 rand. Saka kureva kuti zvimwe zvese handichatogoni kuzviita. Saka ndozvinoreva kuti upenyu hwakanyanyisa kuoma. Tinongoti hadai Mwari vatibatsira, zvinhu zvaitawo zvakanaka, upenyu hwemaZimbabwenzi hwachinja hwaendawo pakanaka.
Makadiko pa7 inini ndongoteerera wangu apa pari kutaugwa naavo vanonzi sekainzienza kuti kaitori makotoni kutaura chokwadi, kotoni vachairima ndivo. Kotoni takairima kwedu kubhinga uko, kotoni vaitenga ne20 cents pakeji. Hapana munhu achafakarima kotoni, kotoni vari kungozvitambira havo. Ngavatange vambogadzirisa uori embeni zvozvoitiwa zvinhu zvofamba zvakanaka. Kutoti kwai worima kotoni yako waitenga ne30 cents, akanga mwaihenya ticharimi kotoni izvo.
Pazivai pastudio 7 makadiniko vashamarari nevateereri vese vestudio 7 standinetwa mudongi. Ndanzwawo nhau yekuvhurwa kwezvikoro kuti inodagadziriro yakakwana. Zvishuvangaive gadziridaitwe zvegadziriro yakakwana, kusanganisira nematicha acho ngaapihwe mari dzinovakwanira zvinoenderana nedzidzo yavo iri mumusoro. Maticha aremekedzeke nekupfeka achitenga bhutsu nemapefume. Maticha anyatsokunuhwira achidzidzisa ari mberi kwevana vechikoro. Zvinobva zvaita kuti nevana vechikoro vateerere zvinodzidziswa. Tikasaka hurumende ikasaremekedza maticha ichivapa mari, ndopanotangira kutourayiwa nyika ipapapa. Zvishuva ngavagadzirise nematicha acho ngaapihwe mari. Maticha zvechokwadi ngaapihwe mari. Uyezve futi taakukumbira zvekuti kuti nhau yemombe dziya dzakatorerwa pa2008 dziya yotofa yakadaro here? Ngavazvinzwewo kuti zvishuva tiri kuyaura, tiri kuchema mombe idzodzodzo taidzida kuti dzidzoke.
Nyaya yevana yamira sei vashamarari. Uye mutipewo nhau tichinzwa. Chero musingadi kuti zvibude zvatinotaura. Imi chitiisirai vanyuzi mumafoni edu kuti tiwe zvinoitika. Tirege kusendegwa nevamwe.
Makadiko vana mukoma tanonoka wande uko navatereri vose. Zita ndinoitwa Chirambai David, ndiri paTekwini paDurban. Handina hangu mashoko akanyanya kuti wande zvangu. Ndinokushushikana, ndinoona pakabuda mari vayaunotitsva palast week, asi ukatarisa mari haina chaichatenga. Ndofunga chinongogonekwa negovernment yezimbabwe kupamba kwavanoita vanhu. Ndini hurumende yacho ndaitasiya vasiya basa vapa vanogona, because havana zvavari kutitira. Chavanogona kurova vanhu nokupamba vanhu chete, ndatenda hangu bayi.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001202465 0318, muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
VOA Africa Zimbabwe yave kuenda pamasaisai matsva pasatellite anoti SES5 KU band ne C band transponders. Munokwanisa henyu kuramba muchitinzwa pamasaisai eIntelstat 20 kusvika mwedzi unouya chikumi 30. Kana muchida kunzwa zvizere kuti munotibata sei, endai paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ticharamba tichikupai zvirongwa zvamunofarira, asi iko zvino pamasaisai matsva amunokwanisa kunyatsotibata.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nasi muvhuro, America iri kucherechedza zuva reMemorial Day, iro rinokudza zvizvarwa zvenyika ino zvakafa zvichiita basa rokuchengetedza America, vazhinji vavo vari mumauto. Gore rega rega muAmerica munocherechedzwa zuva iri muvhuro wekupedzisira mumwedzi wachivabvu kana kuti May. Chizvarwa cheZimbabwe chagara muAmerica kwemakore vatafadzwa munjanja vanoti zuva iri izuva rinokosha zvikuru kuvanhu vemuAmerica, sezvo richisanganisa ndangariro dzevakafira nyika asi vanhu vachizorora mumufaro wekupemberera America. Pazuva iri muAmerica vazhinji vanoenda kumakuva emagamba nedzimwe nzvimbo dzakachengetwa vakafira America kunovakudza nekuvarangarira. Vamunjanja vanoti pazuva iri vazhinji vanotimika mireza yeAmerica pamakuva evanhu vakafa muhondo, vamwe vachiisa mireza mumavharanda kana mumawindo edzimba dzavo.
Memorial Day izwa guru munyika yeUnited States of America yavanotondera mauto akashayika muhondo dzakasiyana-siyana dzakarwiwa nevanhu vezvizvarwa vemuAmerica muno.
Izuva rokungorangarira vakarwa hondo here vemauto?
Izuva ravanorangarira vakarwa hondo vemauto vakashayika nguva dzehondo dzakasiyana-siyana dzemuno muAmerica. Dzingangove hondo dzakaita sethe American Civil War, kwozoitoitawo hondo dzakaita World War Two, even hondo dzeIraqi. Hondo dzese dzakasiyana-siyana dzinovawo nemauto emuAmerica vanenge vakapinda muhondo dzakasiyana-siyana. Izuva ravanopemberawo ivo mauto acho vari vapenyu vari munyika munomu. Ndinoona kuti mudzimba dzakawanda kana kuti mukafamba munzira dzakasiyana-siyana munenge muchiona maflag eAmerica.
Zvizvarwa zveAmerica zvinotora zuva iri neudzamu hwakadini?
Udzamu hwakakoshesesa. Ndingati zvizvarwa zvemuAmerica vanhu vanopa kutenda kukurukuru nebasa rinobatwa nemauto avo, kana kuti nemabasa akabatwa nemauto avo mumakore ari kumashure kwedu. Saka zuva iri vanori koshesesa zvakasimba nekuti wazvizvarwa zvemuAmerica zvemuUnited States zvinokodzera kuti kodzero yavo yavainayo iyo inonzi democracy, iyo inonzi freedoms of speech and association and the freedom of life, kusununguka kwekugara kwakanaka kwakaunzwa nemauto vakarwira America iyo yatinoona zuva ranhasi.
Dzimwe nzira dzinoitwa nezvizvarwa zveAmerica kupemberera kana kurangarira zuva iri zvakaita sezvipi?
Kugara kwandaita munyika muno ndakaona kuti kune vanofarira vanofarira zvekudriver mamotorbike vanoita avanoti maprocession avanenge vakatedzana munzira mumahighway akasiyana siyana eAmerica. Vanenge vaine maflegi padzimota dzavo pamamotorbike avo vachitedzana vakapfeka matishet ane American flag. Ndinoonawo kuti vanhu vanoungana mudzimba mhuri. Unoona muAmerica munomu vanhu vakagara pamayadhi avo pamberi paya pamafront yadhi vachipembera vaine maflegi avo, makepusi, matishets. Vanopemberawo nekuenda kumabhichi, kumaleki. Vanopembera nenzira dzakasiyana siyana. Nyangwe mukaendawo muzvitoro zvinotengesa chikafu munongoona kuti munenge makazara maflegi eAmerica.
Pane mutsauko here kuvashandi vanoshanda pazuva iri kana tichienzanisa namamwe mazuva asiri eMemorial Day?
Uripo musiyano nekuti vanhu vanenge vachishanda zuva iri vachibatsirawo kuti nyika ipembere vanorekognizwawo nekubhadharwa yandingati double base yavo kana kuti double yemari yavanowanzowo vachitambira ipo pandima pavo zvezuva rezuva. Saka ndingangoti zvakangofanana kana munhu achibhadharwa iri $20 an hour, kana akashandawo musi weMemorial anobhadharwawo iri $40 an hour.
Ko imimi vamujanja nemhuri yenyu munotarisira kuti mucharangarira zuva iri sei zuva ranhasi?
Maita yenyu nemubvunzo iwoyo. Ini nemhuri yangu tinenge tingorowo zvedu pano pamhatso takagarawo tichionawo zvatinenge tichiona kana pakunze kwepamba pedu apa kuonawo kuti vamwe vari kupembera sei. Munongozivawo nenguva yekorona inoyi kuti vanhu tiswere takufambidzana zviri kunetsa. Saka tinenge takangotsvagawo twekumwa netwekudya tongogarawo paloni apapa tichingoonawo tichipembera zuva iri.
Ivo vanhu munofunga kuti vachabuda nouwandu hwavo here kuzopemberera zuva iri nenyaya yamataura iyi yekoronavhairasi?
Ndinoona kuti vanhu vachabuda. Ndinoona kuti ndingangoti zvinosanganisira zvinhu tu nyaya yekuti vanhu vanetawo nekugara mudzimba. Chechitu ndechekuti holiday yacho iholiday ine hudzamu. Saka kusanganisa zvinhu tu izvi ndotoona kuti ndo zvichavhura kuungana kwevanhu muAmerica tichipinda musama inoyi.
Chizvarwa cheZimbabwe vatafadzwa munjanja vari parunare kudunhu reOklahoma neStudio 7. Zvaitika kambo kanobva kuna James Chimombe. Zimbabwe iri pakaoma sezvo nguva yedu yapera. Tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Kubva paunzwa mari itsva yebepa rimwe chete remadhora 10 svondo rapera, uremu hwedhora reZimbabwe huri kuramba huchidzika. Zimbabwe National Students Union inoti hurumende inofanira kutevedzera zvakadzikwa ne World Health Organization kuti vemuzvikoro vasatapurirana chirwere cheCOVID-19. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti muswera zvakanaka.
Soko isika atisenda ba